dambudziko tinogona kuva tichiriziva zvedu but paguzha pane mabasa akawanda atiri kushanda nezvavo. Tine projekti yekuisa tara paguzha, ndofunga takatomboisa tara ipo paarea inisika nehasati yedu tanatsokupedza pasenda yacho yese, but zvinhu zvatiri kugadzira zvekuti zvedrainage chacho tozongozviita tadi tapedza basa racho rese, kungoti zvinhu zviri kunetsawo mazuva ano nemaonero atiri kuitawo mari, but chirongwa chekugadzisa misika tinacho. Ivo vangangochema zvavo vanhu but vakaona kuti pane tova neshedhi izvozviya yatiri mubishi rekuvaka yevarimi ipo pachikwanha iti, saka panhu patinonyanya kukoshesa chaizvo. Saka tiri kugadzisa hedu matambudziko acho, vangangoona seunge vanonokerwa but zvinhu zviri in progress. And at the same time tiye chikurudzirawo ivo vasikanika vemusika kuti kanzuri ishande zvakanaka, chete torararamawo navo panyaya dzemari nenei. Tine dambudziko rokuti vamwe havasi kutisapota futi in terms of kubhadhara mitero yavo vane matables pamusika ipapo, but tingati dambudziko tiri kudi tiri kugadzirisa, dai vangova nemwoyo murefu kuti tigadzirise dambudziko racho mune zvakanaka, asi vachitipfigirawo nekubhadhara zvatenge tichidawo kukanzuri.
Vari kuchemawo kuti zvino mvura yaakunaya zvaakuwedzera dambudziko rekujenga. Pane matanho amuri kutorawo here yekuti kana yekuisa mishonga yekuuraya angava mamosquito nezvimwe zvirwere mumvura imomo?
Ndozvadati idambudziko ratinaro, saka tichaedza nepatinogonawo nemaresosi dzatinawo tono tingaita sei kuti zvirwere kana chii zvingangodaro zvichizoda kuti zvibatirezvi tiedze kuzvidzivirira. Tinavo pamwoyo vanhu vekuguzha especially vemusika imaona kuti wakatikoshera zvizhinji.
Matimaonawo here mukana wekugara onawo pasi muchiwa padivi rekanzuri kuti vanzwisise zvichemo zvenyu?
Tinogara tichitaura navo, tinga pane komiti iripo yepamusika yatinogara tichitaura nayo time and again izvozvi. Taita futi misangano, tinogara hedu tichisangana navo pano neapo, hongu zvichemo hazviperi, vanenge vachingochemawo but tinoedzawo nepatinogona kugadziriswa zvinodi zvinogadziriswawo zvichienderawo nokuti mari dzedu dzei dzakamira sei. Saka tingati its a continuous process yekugara tichingodii tichingotaura navo semastakeholders vedu akatikoshera. Saka tee tichingokurudzira kuti paita chichemo tinotaurana tichidi tichinzwisisana. Mazuva apfuura paa pane nyaya yekuti chibhorani chaa chiripo chaa chisingashandi chikadai, but takamhanya mhanya zvakatore nguva but takagadzirisa chi dambudziko remvura ranga riripo mushure nekunge chibhorani chaa chiripo chaita matambudziko ekusashanda zvakanaka.